Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzerudza nasi chitatu chikunguru 4 2018. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vave kukwidza gakava ravainaro necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuSADC neAfrica Union vachiti sarudzo hadzisi kuzoitwa musi wa30 chikunguru kana nhuna dzavainadzo pamafambisirwo esarudzo dzisina kugadziriswa izvozvi. Mutauriri wemauto munyika anoti mauto haafanirwe kupindira mune zvematongerwo enyika uye anenge aona mauto achiita izvi anofanirwa kuzivisa mapurisa pamwe nemuzinda wemauto kuitira kuti mauto aya asungwe. Asi nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti mashoko aya anofanirwa kunge achitaurwa nevakuru vakuru muchiuto. Mapurisa anonzi ari kuda kuvhunzurudza vaimbova gurukota rezvematunhu vasevia Kasuku were pamwe nemudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pamusoro penyaya dzisiri kusaburitswa pachena kuti ndedzei kunyangwe hazvo vamwe vanoti vane ruzivo vachiti dzine chekuita nebhambu rakaputika kuwhite city stadium mubulawayo nemusi wa23 chikumi. Nyaya yekurwisa uori yotsviriridza kumusangano weAfrican Union panguva iyo vakawanda vari kuchema neuori huri kuitwa nedzihurumende dzemuAfrica. Nyanzvi dzozeya chinangwa cherwendo rwemauto emuZimbabwe kuUganda uko mauto aya asangana nemutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyaya yesarudzo pamwe nekunetsana kuri kuita ZEC nemapato anopikisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.